30 UTC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu gunyana 24, 2021. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
Sanctions of further questioned our capacity to respond to the pandemic for the good of our citizens.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakataura nezuro pamberi pedare reUnited Nations General Assembly.
Kuona sokuti kunopanonoperera hurukuro idzodzo tingangove nekuwedzerwa kwemari kuda gore rinouya pana January, February ikoko.
Hurumende inoti vashandi vanogona kuwedzerwa mari mukutanga kwegore rinouya.
Varayiridzi vakaomerwa vakwanise kuti vange vachimirira nguva iri kutaurwa nehurumende kuti tichazogadzira kana panozobuda bhajeti kana kuzogadzira gore rinouya. Mari iyi yanga ichitofanirwa kunge yakatogadzirwa musi uno.
Asi sangano reZimta rinoti vashandi vakaomerwa neupenyu uye vanoda mari mwedzi uno. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vasere 8 vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose uye vamwe mazana matatu ane makumi matatu 330 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana matanhatu 4,600. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vave zviuru zana zvine makumi maviri nezvipfumbamwe zvine zana nemakumi matatu nevana 129,134. Kusvika pakupera kwezuva rezuro vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni matatu ane zviuru zvisere namazana matatu ane makumi matatu nevashanu 3,008,335. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru zana nemakumi mashanu nezvinomwe zvine mazana matanhatu ane makumi mana nevaviri 2,157,642. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakataura nezuro pamberi pegungano reUnited Nations General Assembly muNew York vari pavhidhiyo. Akandekechina vaMnangagwa vachitaura pamberi pegungano iri kubva zvavatora chigaro muna 2017. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamberi pegungano reUnited Nations General Assembly nezuro kuburikidza nevhidhiyo yavakatumira, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakakurudzira kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe, vachiti zviri kukanganisawo nyaya yekurwisana nedenda recovid-19.
Sanctions of further questioned our capacity to respond to the pandemic for the good of our citizens. I am pleased to highlight that my government has approved the visit in October 2021 to Zimbabwe by the United Nations Special Rapporteur on the negative impact of the unilateral coercive measures on the enjoyment of human rights, this will afford the Special Rapporteur an opportunity to witness firsthand the devastating impact of these illegal sanctions on my country. We reiterate our call for the urgent and conditional removal of these illegal sanctions.
Nyika idzi dzinoti hadzina kutemera vanhu vemuZimbabwe zvirango asi kuti vatungamiri vehurumende vanotonga nedemo. Kunyange hazvo nyika yakatarisana nematambudziko aya vamunangagwa vati hurumende yavo yakwanisa kuunza kugadzikana munyaya dzezveupfumi. Mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa Mugwadi vati handi chokwadi kuti zvirango zvakanangana nevashoma muhurumende.
Kana vachiti zvakatemerwa vakuru vashoma shoma, chandiona kuvabvunza panapa nenhasi ndechekuti maparasitals kana kuti makambani ehurumende akachopa zvirango zveupfumi achisanganisira vana Reserve Bank of Zimbabwe namamwe ose iwayo maindividuals here. Kana kwavari vachiti these are selected individuals veZANU PF, kureva kuti mupfungwa mavo munoona dhokotera kuti vaexamine vaona kuti vachakakwana here.
Asi vachipindura mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaFelix Mafa vati ZANU PF ndiyo yaunza zvirango nekutonga nedemo.
Ishiri ino muririre wayo ZANU PF yapererwa nepfungwa nemazano. Tine marecords kuti United Kingdom neAmerica neWest ndiyo matraders mahombe ari kuisa mari yeCovid, ari kuisa mari yehumanitarian, ari kubatsira zvakawanda. Handizivi kuti izvozvo zviri kufamba sei nezuro uya vaingotaura kuti isakuwirirana neBritain. Saka hakuna masanction aripo baba. Kune matargeted akaiswa vanhu vano vasingatevedzeri mahuman rights nhubu.
Misangano yegore rino yakatanga nemusi wechipiri uye ichapera nemusi wemuvhuro svondo rinouya, apo pachataura vamiriri venyika dzisina kugadzikana pari zvino dzinoti North Korea, Myanmar, Guinea neAfghanistan. Dingindira regore rino rakanangana nekuunza tarisiro mune ramangwana kuburikidza nekuvaka hwaro wakasimba kuti nyika dzepasi rino dzibude mumatambudziko akakonzerwa nechirwere cheCovid-19, kugadzirisawo nyaya yemamiriro ekunze uye kuremekedza kodzero dzevanhu nekuvandudza sangano reUnited Nations. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Kota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavima vanoti vashandi vehurumende vanogona kuwedzerwa mari mukutanga kwegore rinouya, asi hurukuro dzinokwanisa hadzo kuenderera mberi hurumende ichiona kuti muhomwe mayo makamira sei. VaMavima vanoti zvegore rino hurumende yambomiramira pakuwedzera vashandi mari. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mtsulinyuve vakazivisa kuti vachapa vashandi mari dzemabonus gore rino. Mukuzeya nyaya iyi chabata vaMazima.
Kuvashandi vehurumende munoziva kuti takawedzera mari muna April, tikazowedzera mari zvakare muna July. Iko zvino tine chivimbo chokuti matimu edu anomirira vashandi vehurumende netimu inomirira hurumende vachasangana zvakare gore risati rapera, vachitarisa kuti mari dzinowanikwa nevashandi dzamira sei, inflation yakamira sei, pangada kuti pawedzerwe here kana pachiwedzerwa powedzerwa nezvikamu zvakadii, vachitarisawo zvakare kuti homwe yehurumende inenge yakamira sei.
Sei izvozvo zvakakosha
kuitira kuti tisazovimbisa zvinozokoshera hurumende kuti izviite. Saka ihurukuro dzinofanira kuti dziitwe vanhu vachibudirana pachena kuti zvinhu zvamira zvakadai zvakadai zvakadai, iyo hurumende yacho ine mari yakadii yokuti ingawedzera vashandi. Saka tinoona sokuti kuno kupanono perera hurukuro idzodzo tingangove nekuwedzerwa kwemari kuda gore rinouya kwana January February ikoko tichatarisana zvekare nekuti mamiriro ehomwe yehurumende inenge yakamira sei izvozvo ndo zvichatiudza kuti zvikamu zvekuwedzera zvinenge zvakamira sei uye zvinowedzerwa rini
ko vari kuchema chema kaa kuti mitengo yezvinhu inenge iri kuti dhurei zvakare vangasviki here gore rinouya muzvinafunda
aiwa ka handiti tati takaisa mari muna April tikaisa mari zvakare muna July hatisati tave ne 3 months kubva patakadii patakawedzera mari saka vanhu vanofanirawo kuona kuti hurumende iri kuita zvinhu iine mwoyo unoda saka ndokusaka ndati panofanira kuita hurukuro hurukuro dzinenge dziburitsa mamiriro akaita zvinhu ipapo ndo panofanira kuti pabve urongwa hwekuti towedzera here nezvikamu zvakadii endi tozviita rini
gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo mutungamiri werimwe sangano revarayiridzi rezimta vaRichard Gundani.
Vashandi vakaomerwa izvozvi tisati tataura apa ndabva kumbotaura nevanotimirira vashandi muzvikoro mumaschool representatives vemaprovhinsi akasiyana siyana vanobva ugoko vanobva ushavani vanobva kuHarare vanobva Matabeleland South vachitotaura kuti isu upenyu hwakachiomera varayiridzi vakaomerwa vakwanise kuti vange vachimirira nguva iri kutaurwa nehurumende kuti tichazogadzira kana panozobuda bhajeti kana kuzogadzira gore rinouya mari iyi yanga ichitofanirwa kunge yakatogadzirwa mwedzi uno kuitira kuti varayiridzi varambe vari kuzvikoro vashandi vese vakwanise kuwana chauviri vakwanise kunge vari kubasa izvozvi zvakakoshera nyika yese kuti vashandi vave productive vari pamabasa avo saka kusabhadhara kwavanoita uku kunopedzisira kwaita kuti nyaya yeproduction yepabasa idzokere kumasure
zvine dambudziko rei
izvi hazvizoiti kuti nyika yedu ibudirire naizvozvo ngavazvizive kuti kana vachitaura nyaya yekugadzira muoro wevashandi isusu tichivaudza kuti vashandi vakaomerwa varayiridzi vakaomerwa hatisi kungoitira ivo vashandi chete kuti vangotora mari vangotya tiri kutoitira kuti ndipo panobva kubudirira kwenyika musure mokunge paitika production musure mokunge paitika basa rinobatika rinenge rashandiwa izvozvi varayiridzi vari kumhanya mhanya kuti vagadzire kuti vana vagozonyora bvunzo dzavo zvakanaka vari kushingaira kutsvaga mari dzavo kubva kuhama nokupi kuitira kuti zviite sezvinokwana vasina kukwanisa kubhadhara mari dzemaschool fees dzevana vavo zvinova zvinoshungurudza pabasa
tarisiro yenyu yanga iri yekuti paitwe sei
tarisiro yevarayiridzi chaiyo chaiyo ndeyekuti mari iyoyi ingadei yakatovandudzwa mwedzi uno waSeptemba saka naizvozvo sehurumende ngavaone zvavangaita nedzimwe nzira dzakasiyana siyana dzavanoziva iyo nemwe mikana yakasiyana siyana kuti mari iyi ifane kutsvagiwa vashandi varambe vachienda kubasa izvi ndo zvinoita kuti budiriro yacho yatakatarisira kuti inge iripo iitike uye isusu tinoshanda nevana kuzvikoro nguva ino yakaoma yecovid inguva yekuti vana ivavo vanoda kuriritirwa nokuchengetwa nokufudzwa vari padyo zvakanyanya kuitira kuti chirwere ichi chisanyanya kudzekeshera
mutungamiri wezimta varichard Gundani vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Nhengo dzeboka remadzimai resangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions dziri kusangana muHarare kwemazuva maviri kutanga nezuro pamusangano wadzo wemadzimai wechinomwe kana kuti 7th Women's Conference uyo uri kutarisirwa kupetwa nhasi sachigaro yemadzimai muZCTU muzvare Miriam Katumba vanoti chikuru chakanangana nemusangano uyu kubatanidza kutsigira pamwe nekusimbasana kwemadzimai madzimai ari kupinda mumusangano uyu achitorawo mukana uyu kusarudza utungamiri uchatarisirwa kuendesa mberi mabasa akanangana nemadzimai munyika. Nyaya dziri kukurukurwa kumusangano uyu dzinosanganisira kodzero dzemadzimai pamabasa, kushungurudzwa mudzimba nekumabasa nemihoro. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 namuzvarire Katumba.
Musangano watiri kuita Jonga takanangana nekudzidzisa madzimai, tinotanga neyatinoti pre-congress activity. Inodzidzisa madzimai kuti vabude nemaresolution, marecommendation zvavachazoda kuita kana vachinge vasarudza komiti yavo. Musangano watatanga uyu unobatsira madzimai ari kuZCTU kuti ndoo pavanosarudza utungamiriri hwavo. Tinenge tine madelegates anobva kumaaffiliate ezCTU US. Saka munhu kana ari delegate ane kodzero yekusarudzwa kana kusarura. Asi tinoshandisa yatinoti nomination. Haugone kuzongosarudzwa iwo usina nomination. Saka unobatsira zvikuru kuti tive neutungamiriri hwedu samadzimai.
Zvii zvinozotarisirwa kubva kukomiti inenge yasarudzwa kana utungamiri wamuri kutaura nezvawo?
Tinotarisira kuti kana tichinge tasarudza utungamiriri hwemadzimai, huchafamba negwara remadzimai, zvinyunyuto nezvichemo zvemadzimai. Zvinodiwa kuti madzimai awane nekodzero dzamadzimai dzichange dzichifamba neutungamiriri ihwohwo. Ndiwo unonogara mujeda wekanzo yeZCTU rinovaboka hombe reZCTU ruchinotura zvichemo zvemadzimai nezvinoda kuitwa namadzimai.
Tinonzwawo kuti kune vashandirwi vachiri kutsikirira kodzero dzemadzimai mumabasa omu. Zvii zvamungataura pamusoro pazvo?
Ichokwadi Jonga, kuti tinawo maemployers vachiri kutsikirira madzimai kodzero dzavo. Tinawo maemployers vasingade kuremekedza kodzero dzemadzimai, vachiri kutarisira kuti mudzimai anofanira kuhora mari shoma pane munhurume. Asi imi muchiita basa rimwe chete, iwopowa mari shoma, mumwe achipowa mari yakawanda. Asi samadzimai ndiwo patiri kutaura kuti kodzero dzedu dzinofanira kunzwika, tiri kurwisana nazvo izvozvo kuti zvipere.
Matambudziko apiwo ari kusangana nemadzimai mukurarama kwavo kungava kumabasa nekudzimba?
Madzimai ari kusangana nematambudziko chokwadi kumabasa. Vari kusangana nematambudziko esexual harassment. Vari kuharaswa nemaemployers, even nemabosses kumabasa. Tanga wandiga yakanyanyisa kumabasa.
Sachigaro veboka remadzimai muZCTU muzvare Mariam Katumba vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Pepanhau reNewZimbabwe.com rine nyaya yekuti pane kunetsana kunotyisa pakati peZimbabwe Anti-Corruption Commission nehofisi yevachuchusi yeNational Prosecution Authority panyaya yokusungwa kwameya weguta reHarare akambomiswa basa vaJacob Mafume. National Prosecution Authority inoti Zimbabwe Anti-Corruption Commission haina kuvapa humbo hwakakwana hwekuti vachuchuse vaMafume avo vave nemwedzi gumi vasati vamiswa pamberi pedare kubva zvavakasungwa vachipomerwa mhosva yeuori. Bepanhau reZimLife.com rine nyaya yekuti dare reHigh Court rakapa mutongo wekuti mutevedzeri wemutungamiri webato reMDC Alliance Vatendai Biti nevamwe vavo vanoti vasettlement Chikwinya, vaWilias Madzimure, vasichelesirwe Masangu, varegai Tsunga navakukakapulu vange vadzingwa mudare reparamende vadzose nemutauriri wedare iri vaJacob Mugenda. MuZimLife.com makare hurumende yeAmerica inokurudzira vanhu muZimbabwe kuti vanyorese kuvhota, ukuwo ichikurudzira hurumende yeZimbabwe kuti iite sarudzo dzekutsiva vamiriri vakadzingwa nevakafa. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Hadi pastudio 7 apo rudangu kukwazisai vanamukoma Tanono Kawande, vanamukoma Blessing Zulu, vanamukoma Jonga Kandemiri, tikutendai nenyaya dzechokwadi dzamunotipa musina divi ramakarerekera. Asindika ngotaura wapa msuru pia nwaru ngotore gauminda yao zina tarukano jimpenye makuwa ya waka gara kwenye kuwarifu sojura zapachina uti zibabwa yisina straki sojura zapachina uti sina kwa tini usikia kana zunzukara mba zaka daro panto dama reforms panya zivo kuti Wanuwewe hope, zitori the picture kuti tiri Zimbabwe chayi chayi ni utongo wechekiri Nukuti zizino rwaza kuti wano Wazi hindi pa nchimbo zina makuwa matiteteku wawo Munyika ya uno tiwi ndi yako Hai zizino sirisi
Hei pa studio 7 hapo Doda umbo tarangu ni Nyeze zanu piefu ni mningina wayo yu Ni Monzora MDCT imi muruku guna basa ni basa la murugu na murugu guna la chamisa jesu za muruku iti atuku juona kuti chamisa akare gazaki kana kukambe ina agare nukuti imi muruku mukambe ina zisinga iti nukuti muruku iti azati sika todisi yesu za muruku iti azisi wana Monzora ramuna gagu ndozo nuzo yesinga tumbudisi babu yonzo hatuone ere kuti mwana ruku benefita muno mwa China isu mwa vandu zile nyika inu isu kuti isu chochambula sinika angari nani mani nini msadaru mani nini ha msadaru mani nini saka zwa muruku teta izozo muruku toka mbeni la chamisa nyangwe ani nyangwe ani nyangwe ani haruku ngubaya chamisa kunze kwenye imini
magadi hiko waridile chirongwa pano pa studio 7 ndine chikumbiro changu ndaikumbira kuti musvise message yangu iyi kumberi uko panyaya dzezvikoro ndinozokurwadziwa kunyanya panyaya dzezvikoro vana vanoenda kuzvikoro ndivedu isusu vanofunda pazvikoro vanhu vanobhadhara zvikoro tisu dai zvikoro zvaiendwa mahala pamwe zvaitoita nani saka isusu vabereki tinobhadhara vanhu vetinofungira kuti ndovachafundisa vana vedu vacho havabhadharwi saka dai zvaibvira government iyo yaregedza zvaizvikoro nekuti yatadza vana vedu tovabhadharira tega mare tinobhadhara zvikoro itorwe nevarairidza kuti vafundise vana vedu zvetinoda isusu chikumbiro chikumbiro zvekuti nekuti vana vavanhu vana vekugovernment avo vanofunda kunze kwenyika isusu vana vedu ndo vari kushupika ndapota vana jongana na Blessing Zulu ndapota hama dzangu mundiendesewo message yangu kumberi
Makadiko makadiko pa studio 7 apa tinoda kutenda nenhau dzamunotipa dzechokwadi vana mukoma jonga na mukoma tanuruka wande ndinotenda rambai makadaro ndichida kutaura panhau yezanu pf kuvhunduka chatikwata hunge une katurike vanovhunduka chii pane zvaitika pazambia po vane zvavanoziva zvichaitika 2023 vane zvavanoziva zvichaitika ipapo
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mashoko enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica imwe nhumwa yemutungamiri weAmerica yasiya basa ichishora mabatirwo ari kuitwa zvizvarwa zvehaiti zviri kutsvaka upoteri muAmerica vaDaniel Fort vakadomwa nemutungamiri weAmerica vaJoe Biden kuti vaone pamusoro pevapoteri vanobva kuHaiti mushure mekuurawa kwemutungamiri weHaiti vaJovenel Moïse mugwaro ravo rekusiya basa vafoti vanoti zviri kuitwa nehurumende yavaBiden kuvanhu vekuHaiti vanosvaka upoteri hazvina hunhu uye hazvina zvakanaka zvingabudemo pakutanga kwesvondo rino zvizvarwa zveHaiti zvinotsvaka upoteri muAmerica zvange zvichipfuura zviuru gumi nezviviri uye zvange zvichigara muzasi merimwe biriji mudunhu reTexas riri pakati peAmerica neMexico vanoona nezvekuchengetedzwa kwemiganhu yeAmerica vakaonekwa vachirova nekutandanisa vazhinji vevanhu ava. Izvi zviri kushatirisa vanhu vakawanda, vamwe vachiti vapoteri ava havasi kubatwa zvakanaka nekuti vanhu vatema. Tabata gweta rezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika kana kuti immigration, vachishandira mudunhu reTexas vaEmmanuel Ncube Sox kuti vatiudze zvizhinji.
Vanhu vatiri kutaura nezvavo ava havasi vanhu vari munyika yeUnited States, vanhu vari kuMexico. Ehe, ndinobvumirana nemi kuti vanhu vari pabridge, asi vanhu vari kupi? MuMexico, not muno muAmerica. Pari zvino isu tine nyaya yeutachiona weCovid. Saka United States iri kuti iyo hatisi kubvumira vanopfuura kune dzimwe nyika kuti vapinde. Nazvo vari kuti kana iwe uchisvika pabhodha yeUnited States, naika? Kana uchinge wapfuura kune dzimwe nyika, idzi dziri nyika dzine utachiona weCovid-19. Haubvumirwi kupinda.
Pane mutemo unotsigira zviri kuitwa nehurumende izvi here?
Pane mutemo unonziwo chitache 42 under the United States Code, section 42. Uyu mutemo unoti kana nguva pfupi yapfuura wakamboenda kune imwe nyika kune chirwere chinotapukira, not just COVID, right? Kune chirwere chinotapukira, unogona kusapfumirwa kupinda kana kudzingwa muno. Iyi mitemo iri pasi peutano, haisiriyo mitemo iri zvinei nezvekupinda munyika.
Zvakafamba sei kuti vanhu venyika imwe chete vasangane pamwe chete kudai uye vanoti vanodei? Chichemu chavo ndechipi?
Vanhu ava vari kuungana kuMexico nedambudziko nenyaya yekuti kune vanhu vatengesi vari pakati vanotora mari dzevanhu voti isi tinokwanisa kukuyambusa, vanonzi makayoti vaya, naika? Vanoti tinokwanisa kukuyambusa kubva kunyika kwauri, kungave kuGuatemala, kungave kuHaiti, kungave kuCuba. Zvonzi isi tinonokusvikisa pamuganhu weUS, iwe wozozvionera wasvikapo. Ndosaka tine vanhu vakawanda vari kubva kuna naHaiti, dzimwe nyika dzemusouthern America, vachienda towards Texas.
Vanhu veSox, tinoona kuti uku America iri kutambira vapoteri vokuAfghanistan, asi ukuwo ichirova ichitandanisa nekudzinga vanhu vokuHaiti vanotsvaga upoteri. Sei mitemo yakasiyana kudai?
Izvi zvakasiyana nemaAfghans ari kuuya kuAmerica achiteedzera zvakanaka zvemaspecial immigrant visa. Ava vekuAfghanistan, naika, vanhu vatove nezvikumbiro zvakamirira zviri tove munzira yekugadziriswa, asi Congress yave kuti okay nenyaya yekuti United States yave kubuda muAfghanistan. Ngatichimhanyisai mavhiza evanhu vangavari vakapotera kare vane zvikumbiro zvakamirira zviri munzira. Ngatichimhanyisai maapplications aya. Ndiko kupinda kuri kuita vanhu vekuAfghanistan. Zvasiyana, zvasiyana nevanhu vari kutanga kuti vanonosvika pabhodha vokumbira kuti vanopotera vachibva kune dzimwe nyika.
Avo vange vari gweta rezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika kana kuti immigration, vachishandira mudunhu reTexas vaEmmanuel Ncube Sox vari parunhare kuTexas neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvekare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa neZulu vakataura pamberi pedare reUnited Nations General Assembly. Hurumende inoti vashandi vanogona kuwedzerwa mari mukutanga kwegore rinouya. Asi mutungamiri wesangano reZinta vaRichard Gundani vanoti vashandi vakaomerwa neupenyu uye vanoda mari mwedzi uno. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesuru zvakare nemusi wemuvhuro mangwanani. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.